Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kugumbi 17, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Huwandu hwevanhu vabatwa necoronavirus unosvika pavanhu 24 muZimbabwe, pasi rose riine vanhu vanodarika 2,200,000 nemakumanomwe vabatwa nechirwere ichi, uye vamwe vanhu vafa nechirwere ichi vachipfuura 46,046.
Tinechipatara chemishi chinonzi St. Rupert hachina chikafu, hachina magetsi. And also I think pamwe PMD vachanovapawo zvinofanira kupiwa zvima protective and so forth ikoko.
Rubatsiro rwechikafu rwotadza kusvika kuvanhu vakawanda munyika kubva pakatanga lockdown.
Zimbabwe yataishuvira inoyerera huchine mukaka yachona ini nhangu handisi kuiona zvangu. Asi kuti ndiri kutoona kutoti zviri kutoita wese udzvanyiriri wandainzwa tichiri vadiki isu pakarwiwa hondo nezviri kuitika iye zvinoizvi kuti tiri kumbunyikidzwawo nevamwe vatiri kufungidzira kuti ndo vanenge vari kutitungamirira munyika. Handina chandiri kuona inini.
Zimbabwe iri kusvitsa mangwana 40 yawana kuzvitonga. Vazhinji vachiti vari kuyaura munyika yavo senhapa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kusvika nezuro manheru uwandu hwevanhu vabatwa necoronavirus hwanga hwasvika pavanhu 24 muZimbabwe uye vanhu vakaongororwa vachisvika 556. Bulawayo ine vanhu 10 vabatwa nechirwere ichi. Harare iine vanhu vapfumbamwe. Dunhu reMashonaland East riine vanhu 4. Ukuwo dunhu reMatebeleland North riine munhu mumwe chete. Pasi rose rava nevanhu vanodarika 2,400,091 vabatwa nechirwere ichi uye vanhu vafa nechirwere ichi vachipfuura 446. Masangano matatu anorwira kodzero dzevasingaoni pamwe nevasinganzwi nekutaura akwirira hurumende pamwe nenhepfenyuro yeZBC kudarire pamusoro achinyunyuta nekwaanoti kusavepo kwemashoko edzidziso pamusoro pechirwere cheCOVID-19 anonzwisiswa nevasingaoni pamwe nevasinganzwi nekutaura. Masangano anotire Center for Disability and Development, Deaf Zimbabwe Trust pamwe neZimbabwe National League of the Blind anoti zviri kuita kuti vanhu ava varasikirwe zvikuru munguva ino yakakosha yekuti munhu wese ave neruzivo pamusoro pecoronavirus. Varumapepa asvitswa kudare redzimosva vanoti nepfenyuro yeZimbabwe Broadcasting Corporation guri kutaura zvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa, guri kutaura zveutano vaObadiah Moyo pamwe neguri kutaura zvekugara kwakanaka kwevanhu vaPaul Mavima. Masangano aya ari kumirirwa nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights uye nyaya iyi iri kutarisirwa kunzwikwa nemutongi wedare reHigh Court Justice Joseph Mafusire nemuvhuro unouya. Hatina kukwanisa kubata divi rehurumende kana veZBC kuti tinzwe kana vatambira magwaro edare aya. Asi mukuru wesangano reDeaf Zimbabwe Trust amai Barbara Nyangairi vanoti ZBC inofanirwa kunge ichishandisawo nyanzvi dzemutauro wemaoko panguva dzose dzinenge dzichishambadzwa mashoko edzidziso kuchitiwo hurumende vanoda kuti isimbise mukuona kuti mashoko pamusoro pecoronavirus afambiswa kune vanhu vose nenzira dzavanonzwisisa.
Panguva ino yeCOVID-19 zvine njodzi kuti vamwe mapoka mumagaro edu vange vasingazivi kuti zviri kuitika munyika mavo pakataurwa lockdown chaiyo kuti ichatanga muso yemandi iri Friday pakatange pastori na sign language interpreter izvozvo zvakaita kuti tinetseke kuti zvinosaka mamwe mapoka evanhu vasinganzwi vasingatauri vanonzwa nemutauro womaoko vaneita sei kuti vazive zviri kuitika uye kuti vave nekugadzirira zviri kuitika takanyora tsambawo tichikumbirisa kuti vave ne sign language interpreter asi takaona kuti masvondo matatu apfuura senge kunyanya pama weekend tinoona kuti apatorina ma interpreter anenge aripo asi ma update e covid arikuramba achiitwa zvino zvichikurukurwa asi ivo vachirasikirwa neruzivo nekuti vazvi zviri kuitika vanozvichengetedza sei vanochengeta umuri dzavo sei chii chinonzi lockdown zvakakosherei kuti tigare kudzimba saka izvozvo zvinhu zvikange zvisina kutaurwa vamwe vedu vatinogara navo vasinganzwi nevasingatauri vanonetseka kuti vazive mashoko
imi zvii zvamuri kuda kuti dare ritare
isusu sesangano tiri kushuvira kuti pane zvose zvirongwa zviri kuitwa zvecovid 19 maupdates kupa vanhu information pamusoro pezviri kuitika hurukuro dzese dzinoitwa nhau zvese izvozvo tiri kuda kuti isusu zvinge zviine anoturikira nerurimi rwesign language kuitira kuti vanhu vose vasinganzwi nekutaura vazive zviri kuitika nokuti pamwe pacho vari kupfuurwa nehurukuro dzakakosha nokuti vanenge vasina kuzvinzwa zvinongonetsa kuti munhu azobvunze kunyuzi dzose dzichiitwa mumba kuti zviri kunzi chii vati chii munoza mumhuri vamwe vanhu havagoni kutokurukura nevanhu vavanogara navo vasinganzwi nekutaura vanoona sevari kunetswa mutauro wesign language ikodzero dzevanhu vasinganzwi nekutaura dzinofanirwa kushandiswa
saka nyaya iyi ichanzwi kwariini mudare redzimhosva
dare redzimhosva rakati pamusi wa20 kuti ndoo parichange richinzwa nyaya yedu
avo vanga vari mukuru wesangano redef zimbabwe trust amai Barbara Nyangairi vari parunhare muHarare nestudio 7
makatirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa yanoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa yanoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave
Dzimwe nhengo dzeparamende dzekumaruwa ekumashanaland west dzinoti chirongwa chekubatsira vanhu vanoshaya chiri kuvhiringwa nedambudziko recoronavirus iro rakatarisana nenyika nunurai jena anotipa nyaya inotevera
mumiriri wemakonde munational assembly uye vari nhengo yezanu pf vakaine sparadza vanoti ruyamuro rwezvekudya rwavekunonoka kusvika mudunhu ravo zvichienzaniswa apo chirwere checoronavirus chisati chave munyika
Ozo nyaichi yechikafu ndekuti changa chinonoka kuenda kumakondo asi the last week chatangira kumangura chichazoya kumakondo asi ndoimwe bati
vaparadza vanoti kushayikwa kwezvekudya kuri kuita kuti varwere vari muzvipatara vaziye nenzara
kune tine chipatara chemishini chinonzi St. Rupert hachina chikafu hachina magesi and also I think pamwe PMD vachanovapawo zvinofanira kupiwa zvimaprotective and so forth ikoko
izvi zvatsigirwa nemumiriri wezvimba north uye vari nhengo yezanu pf zvakare amai Marian Chombo vanoti vave kutoita mudengu mudengu nevamwe vanhu kuti vatengere varwere vari muzvipatara nemakiriniki chikafu sezvo pasina zvekudya zvavari kuwana kunyange hurumende yakati ichiyamura nemadhora mazana maviri pamunhu kuti vayamurike panguva ino nyika yakavharwa mukuru mubazi remadzimai nemabhizinesi madiki mudunhu vaKenya srangwani vanoti ruyamuro ruchawanikwa nevashoma sezvo vakanzi vanhu zviuru zviviri nechidimbu ndivo chete vachawana rubatsiro kunyange hazvo vakanga vanyoresa vanhu zviuru makumi maviri nezvishanu
kana matiti 2148 vanhu vataendesa social welfare vakwana hamuona kuti hazviterei makati pa a target of 25,000. Because so far we've managed to reach 23,315. Ndo vanhu vatana vatoda kuisa pachi pa Excel. Saka head office yedu akazoti chiitai kuti mutipe mamwe mazita aminawo.
Mumwe asingaone vakavengwa kamuchokoto vekukadoma avo vairarama nekupema vanoti nekuda kwekuvharwa kwenyika hapana kwavari kuwana ruyamuro. Vakamuchokoto vanoti vakanyoresa kubazi resocial welfare asi kusvika pari zvino hapana achavati vawana.
Iye zvino vakati hatida kunyoresa hadii vakasvika pakutiita kuti titaure nadistrict social welfare office. Ivo saprovincial office akati tikutai pamapepa ari kuendeswa vanhu ndisina ari kubuda but we are going out to the law pesa apo pacho patinenge takamirira tetitidyei lok is lockdown yacho yatopera hapana zvati zvaitwa hapana hakuna shanduko hakuna chachinja takoti tikubatsirei hau kuti ai.
Mukuru mubazi resocial welfare mudunhu reMashonaland West amai Agnes Muchoo vanoti vakaendesa mazita zviuru gumi nezvina kuti vapihwe mari asi havangazive kuti vapihwa vangani sezvo mari dzeruyamuro dzichiiswa mumafoni evanhu ava. Zvichakadaro vanhu vakawanda vari kuramba vachimanikidzana mumitsetse yekutenga hupfu izvo zviri kuisa upenyu hwevanhu ava panguva yakaoma. Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti kana vanhu vasiri kuremekedza physical distancing iri kukurudzirwa zvichaita kuti vatapurirane chirwere checoronavirus. Zimbabwe yakavharwa kwemazuva makumi maviri nerimwe senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus icho chavhiringa pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti zviri kugara zvichishungurudzwa nemapurisa nemasoja emuBotswana pakati peusiku uye zvichidzingwa munyika iyi zvisina kana midziyo yazvo yekutakura. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Mapurisa nemasoja emuBotswana ari kufamba munguva dzeusiku achisunga zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi achibva zvitakura achinozvikanda kudivi reZimbabwe. Vamwe vari kudzingwa nenzira isina chiremera iyi vanhu vakanga vachigara muBotswana zviri pamutemo uye vachishanda munyika iyi zviri pamutemo. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaSamson Murefu vanoti vakaoneswa chitsuko nemapurisa nemasoja emuBotswana mushure mekugogodzerwa pakati peusiku nemusi wemugove rasvondo rakapera. VaMurefu vanoti vakabatwa senhapwa sezvo mapurisa nemasoja akaramba kuvapa nguva yekuti varongedze midziyo yavo inokosha zviuru zvishanu zvemadhora ekuAmerica kusanganisira motokari yavo. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakapinzwa mumukanwa mamupere muzuva reCristabel Monyo vanoti matanho ari kutorwa neBotswana mukudzivirira coronavirus avaisa panyangadza mushore. Muzvare Moyo vanoti varasikirwa nemidziyo yavakadikitira vachishanda kwemakore manomwe muBotswana sezvo vasina chokwadi chekuti vachaiwana here mushure memwedzi mitanhatu.
Inii zvinonyanya kudirwadza nokuti tinotora nemakore takagara munomu tine midziyo yakawanda zvinhu zvakawanda zvatiinazvo kuti ufunge kuti ongonetswa muZimbabwe uchisiya zvinhu zvako zvinhu zviri kutirwadza kutadza kubva kuti tozviita sei atatopererwa.
Mutungamiri weBotswana vaMukwesi Masisi nemusi wechina svondo rapera vakadzika mutemo weemergency COVID-19 amendment number 2 regulations of 2020 uyo unorambidza zvizvarwa zvinobva kune dzimwe nyika kupinda munyika iyi kwemwedzi mitanhatu. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muBotswana mai Unit Dau wabvuma kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kushungurudzwa nemapurisa nemasoja. Asi amai Dau vaudza Studio 7 kuti mamiriro ezvino aya ari kutarisirwa kushanduka nechimbi chimbi muchure mekuita musangano negurukota rinoona nezvekuchengetedzwa kweBotswana vakakiso musi pamwe chete navaMasisi.
kune zvizvarwa zveZimbabwe zvisirida kudzoserwa kumusha. Asi nyaya iyi takaiizeya nemusangano wandakaita negurukuta rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika kuti tione kuti vanhu ava vangabatsirwa sei. Ndinotarisira kuti minduro ichavapo mumazuva mapfupipfupi anoteera.
Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vari mudzidzisi paGabon University College of Law vaCharles Kungwengwe vanoti yadeuka yadoweka mvura yemuguchu haidzorerwi kune avo vakadzoserwa kumusha nokuti pasi pemutemo state of emergency kodzero dzevanhu hadzivanzoremekedzwi.
Ndinogona kuti mapowa zvinodzidzireo kudipota vamwe vanhu vanonasa kuti danger to the city kuvaaenda kwatati because
mumiriri weZimbabwe muBotswana vabatira ishe mukoro weshuro vaudza Studio 7 kuti havana ruzivo ruzere panyaya yekuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kumbunyikidzwa. Asi vamukono weshuro vanoti kune zvizvarwa zveZimbabwe zvingasvika mazana mashanu zvichaendeswa kumusha mumazuva mapfupi ari kutevera mushure mekunge hurumende yava masisi yazvipira kubatsira nemabhazi vanhu ava. Vamukono weshuro vanoti zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe izvi zvakakumbira rubatsiro kumuzindo weZimbabwe muBotswana vamwe ndokuzvipira kumapurisa ari kumativi mana enyika iyi. Asi tsvakiridzo yakaitwa neStudio 7 inoratidza kuti vanhu vakawanda vari kumanikidzwa kubuda muBotswana uye kutaura kuno vanhu vanodarika mazana mana vakachengetedzwa paPlumtree High School mushure mekudzingwa muBotswana. Vanhu ava vachange vari pachikoro apa kwamazuva makumi maviri nerimwe chete vachiongororwa kuti vane chirwere cheCovid-19 here kana kuti kwete sezvinodiwa nemutemo wenyika unobata vanhu vanenge vachibva kune dzimwe nyika dzine dambudziko reCovid-19. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Zimbabwe iri kusvitsa makore makumi mana mangwana kubva nyika yavana kuzvitonga, vakawanda vachichema nerekuti hurumende yeZANU-PF iri kurasa zvinangwa zvakaita kuti vanhu vaende kuhondo kunorwira rusununguko rwenyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vataura neStudio 7 vanoti havana chekupemberera mukusununguka kwenyika sezvo zvakaenderwa kuhondo zvisiri kusadzikiswa. Amai Janet Canavet vanoshanda nesangano reZimbabwe Human Rights Association vanoti kumbunyikidzwa kuri kuitwa kodzero dzeveruzhinji munyika ndiko kunoita kuti vasaona rusununguko rwenyika. Amai Canavet vanotiwo ruzhinji vari kununga svosve nemuromo munyika kunyange hazvo chimwe chakaenderwa kuhondo yaive nyaya yekuti upfumi wenyika ubatsire vanhu vose.
Zimbabwe yataishuvira inoyerera huchine mukaka yachona ini nhangu handisi kuiona zvangu, asi kuti ndiri kutoona kutoti zviri kutoita wesi udzvanyiriri hwandainzwa tichiri vadiki isu pakarwiwa hondo nezviri kuitika iye zvineizvi kuti tiri kumbunyikidzwawo nevamwe vatiri kufungidzira kuti ndo vanenge vari kutitungamirira munyika. Handina chandiri kuona inini, ndinongoona sekuti ivo vari kumusoro uku ndivo vega vane kodzero kuti vapemberere nekuda kwekuti ivo ndo vakasununguka, ndo varikuinjoya uchine mukaka wachona.
Mutauriri wevechidiki muMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaStephen Chuma vanoti kodzero dzevanhu dziri kuramba dzichityorwa, sarudzo dzemunyika dzinogaroita mutauro, upfumi hwenyika huri kuenda kumawere, izvo zviri kupa kuti veruzhinji kusanganisira vechidiki vanonge svosve nemuromo.
Kodzero dzevanhu hadzisi kurespektiwa muZimbabwe, sarudzo dziri kungobirwa. Nyaya yezveupfumi haisati yagadziriswa uye vadiki mayuti ari kunhonga svosve nemuromo nokuti havana mabasa uye ugaro hwevanhu hausati hwanyatsokuvandudzwa, mvura hamuna mudzimba.
Mumwe muzvinafundo Dr. Tinashe Mawere vanotiwo nyika yakarasa gwara rehondo iro raive nechinangwa chekupedza urombo uhwo hwatonyanya kuwedzera munyika. VaMawere vanoti zvizvarwa zvenyika zvine dzidzo zviri kubuda munyika zvichinotsvaga maforo manyoro kunze kwenyika sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika.
Kozi pane zvimwe zvakagonekwa fanenga nyaya dzedzidzo. Apa hurumende yakati shandei. Asiwo dzidzo yacho inopesera isina basa. Kana munhu achiti adzidza zviyaita degree, uwanikwa futi anongoita mabasa anongoitwa nemunhu asina kudzidza kana kuti asina kunyatsoenda kuchikoro. Unoona vanhu vane madegree vacho vachitengesa maairtime kana kuti vachitengesa matomatis pamusika. Saka dzidzo yakadaro haichisina manje simba, haichisina meaning, inenge yava useless. Toonawo vamwe vakadzidza vachitiza nyika, vachitoenda kunosenzera dzimwe nyika vachidobatsira nyika idzodzo.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata, vanoti kunyange hazvo kuine zvakagonekwa munyika zvakadai sekupa mukana wekuti vanhu vavhotere mutungamiriri wavanoda, nyaya dzenyunyuto nguva dzese dzinoitwa sarudzo zvinhu zvinodzorera nyika kumashure. Vamutata vanotiwo Zimbabwe iri kutadza kuita zvinhu zvakawanda zvinoita kuti upenyu hwemunhu wese huve hwakanaka.
Nhamo yeuori makuriro yakaita mukati menyika yedu yatikonzeresa kuti urombo hurambe hurimo mukati menyika. Dzimwe nyika dzinotisema nenyaya yamaitiro atinoita nawo patinobata nawo ufumi hwedu. Izvozvo zvinhu zvinoda kuti zvigadzirisiwe. Tinoona kuti zvaada kufanana zvimwe zvacho nenguva yeutongi hwavachena, kuti ekonomi yanga yava exclusive, yanga iri yavanhu vashomanana.
Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato rezanupf vachafadzwa mugwadi, vanoti zvinhu zvizhinji zvakaenderwa kuhondo zvakazadzikiswa sezvo vanhu vatema vava nemapurazi, uye munyika muchiitwa sarudzo dziri kutambirwa nenyika dzakapoteredza Zimbabwe.
Donzvo iri zvizhinji zvaro zvanoda kuti zvizadzikiswe kuvana vekuZimbabwe, zvizhinji zvavo zvazadzikiswa. Ivhu ndo rakanga riri pamongo wehondo yechimurenge, ivhu iri taanaro, zvinova zvinotipa mufaro mukuru kwazvo. Sarudzo dzatinoita munyika yeZimbabwe isarudzo dzinofadza zvakanyanyisa, kunyange isiwa nemuZimbabwe vakarwirwa navari kunze vose vakaita sana African Union vana SADC. Vose vanoratidza mufaro nesarudzo dzatinoita muno. One man one vote, takukwanisa kuzvitonga tiri toga savanhu vatema nokuzvitonga kuzere.
Vamugwadi vanoti matambudziko ari munyika ari kukonzerwa neavo vasingadi budiriro yenyika pamwe nezvirango zveupfumi zvavati zvakatemerwa nyika.
Zvirango izvozvo ndozvasaka kuti munyika muno muome zvipatara zvedu zvishaye mushonga, hurumende yedu ishaye mari, mari yedu yacho yatinayo ishaye simba. Zvose izvozvo nematambudziko kushayikwa kwamabasa zviri kubva kumasangishenzi kana zvirango zvoupfumi.
Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti Zimbabwe iyo yaive hurudza munyaya dzekurima yakatadza kuronga zvakanaka urongwa hwayo hwekuendesa ivhu kuvatema, sezvo chirongwa ichi chakabatsira vashoma zvikuru vakuru vakuru muZANPF avo vane mapurasi anodarika rimwe chete pamunhu mumwe chete. Nyanzvi idzi dzinotiwo kutadza kutonga kwehurumende yeZANPF ndiko kuri kupa kuti zvinhu zviende kumawere muZimbabwe. Asi munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko Vanik Mangwana vanoti pane zvinhu zvakawanda zvakagona kuitwa nehurumende zvinosanganisira kutora ivhu, kupa upfumi kuvanhu, dzidzo nezvimwewo.
Takapa ivhu kuvanhu, tikapa upfumi kuvanhu, migodhi yanga isingakwanisi kutosvikibwawo navanhu vatema vava kusvika ikoko. Taakuda kungosimbaradzwa inyaya iyoyo yekuti upfumi hwacho urambe huri muvanhu.
Asiwo vamangwana vanoti nyika inofanirwawo kugadzirisa nyaya yeuori kuitira kuti nyika inyatsofamba mugwara pamwe nekugadzirisa zvimwe zvichiri kunetsa munyika.
Tine vamwe vanhu vanokara vane undini vatoti vari korapti vaya vade huori. Senyika tinofanira kuzvigadzirisa izvozvo kuti tive nenyika yakatwasuka, tisava nemutengo unoiswa pamusoro pezvapatenge zvichiita. Ekosi apapo makosi ekorapshen aya zvicherwa zvetiri kunyanya zvitengesa zvimwe zvakangodero, tinofanira kuzvigadzirisa yatinoti beneficiation iyeya, kuzvivandudza kuti titengese chiri mudziyo wapera kana kuti chinhu chapera. Saka nekudero ipapo tine rwendo rukuru zvikuru, nokuti nyaya yekuda kwei zvicherwa zvatiinazvo mawandiro azvakaita, tikashanda ikoko uku tikakwanisa kuti tiite beneficiation, aiwa tinosimuka senyika kuenda pakuru chaizvo. Zvinodindirana nezvii tika ina nikana kuziri mache iku tiku watendeza shaka deyo katika zilise ya tote agroprocessing yoyo
Zimbabwe iyo yakawana kuzvitonga musi wa 18 kubvumbi 1980 iri kucherechedza kekutanga kuwana kwenyika kuzvitonga vanhu vakagara mudzimba dzavo senzira yekudzivirira chirwere checoronavirus icho chauraya vanhu vakawanda pasi rose ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere
Nguye kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei chatina kupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Yes, ndiri mu Milan, mu Italy and manambas ari kudzika. Ema infections.
Quarantine yenyu yakasiyana sene dzatupita iko kuno ku America.
Si vanhu havasi kubvumirwa kuenda kumabasa. Mashops ega ari kubvumirwa kushanda, masupermarket nemapharmacy chete. Kana vanhu vachida kubuda, vanobvumirwa kubuda distance ye maximum 200 meters from dzimba dzavo. Kubuda zve exercise hachisi kubvumirwa. And kana munhu achifanira achida kubuda panze pane form raanofanira kunge achifamba naro
kechi bvatapinzwa chiremba vari muno muAmerica.
Hello Marvelous.
Saka doctor kwamuri ikoko kwakamira sei?
Tinotenda Marvelous. Inini ndiri ku North Carolina. Zvinhu zvakaita manyama amire nerongo nemanumbers ari kungonzwe kwane vanhu. Kuno ku North Carolina ku Salisbury kwantiri pane news dzekuti imwe nursing home ine vanhu 120. But out of the 120, 96 are positive. So we said that what noita vazhinji vakura never mu nursing home, no vanonyanya kuaffect kwane chirwere. Patara kwatiri kushanda kuno ku manumbers ari kuramba achikwira zuva nezuva.
Tichitarira kuti ku Zimbabwe pari zvino kune vanhu 23 vakabatwa nechirwere izvi uyezve 3 vachishaya. Munofunga kuti vati vasvika here papiki?
Handifunge kudaro. Ma stories atiri kunzwa ari kubuda muma different parts of Zimbabwe like kunana Gwanda kwatiri kunzwa kuti pane vanhu vari kuti havanhu vari kufa nemalaria vasiri kunzwisisa. Tinofunga kuti pamwe ndicho chirwere chiri kutobata vanhu checovid 19. But nenyaya yekuti matesta asati ava widely available kumunhu wese kana kuvanhu vakawanda muzvipatara zvakawanda muZimbabwe. Manumbers atiri kuratidzwa handifunge kuti ndiyo chaiwe.
Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzecoronavirus. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Uwandu wevanhu vabatwa necoronavirus unosvika pavanhu 24 muZimbabwe. Pasi rose rine vanhu vanodarika mamirioni 2 nezviuru zana nemakumi manomwe vabatwa nechirwere ichi. Rubatsiro rwechikafu rwotadza kusvika kuvanhu vakawanda munyika kubva patanga lockdown. Zimbabwe iri kusvitsa mangwana makore 40 yavana kuzvitonga, vazhinji vachiti vari kuyaura munyika yavo senhapwa. Tabataswa kumagume chirongwa chedu chanasi. Iwe inesu zakare mangwana. Kana mchida kutitumira samba mbosha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa na odzedu pa www.voashona.com. Anakuoneka ene mufaro, ndini wenyu, Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC.
Isika tisenda baku VOA Ndebele.